chokwadi chocho nzvimbo nenzvimbo dzimwewo hadzina, dzimwe dzina maraini, dzimwe hadzina. Zvinobva kuti munenge muchizoona muri kupi, zvikuru samuHarare nokuwanda kwaita dzimotikari namamwe madhorobha. Chinokonzera kudaro ndechokuti panenge pangoita kumwe kutaura kunobva kwakonzera kuti mafuta asakwanisa kunge achizova anosvika arakaita saakakwanira vanhu, nokuti panobva paita zvokuti vanhu vanobva vamhanya mhanya kuti vatenge. Pakachinjwa mari pai yatinoti monetary policy, vakangokonzera kuti vanhu vade kutanga vamboona vatingati maoil companies kuti vaongorore kuti vaone kuti bhizinesi ravo rava kufamba sei. Saka vakanonoka kumbotangawo kutorawo mafuta. Zvafamba kudaro pakabva pakonzera kuti pachiita gate, hapana kuzomira zvakanaka. Zvakare pakabva patanga zvemanyepo anobuda nomumafoni edu aya achitiwo price yefuel yava kuzokwira, yava kuenda ku$5.50, yepetrol $5.15, yedizel. Vanhu vakabva vatangisa futi kuda kumhanyira kuti vachitenga kuti vaone kuti vangawana here mafuta kana kuti petrol kana dizel risati rakwira. Chinova changa chati chiri chokwadi. Saka kuti muchikwanisa kuti muchitevedza kumashure kuti mubate kuti mugozadzisa mukana wese kuti zvifambidzane nezvandataura kuti mubatidze gepi iroro kuti rizadzikane, ndo panobva panetsa.
Asi imo munyika hamutorina here kana iwo mafuta ekufambisa dzimotokari? Zviri kufamba sei?
Asi harisi dambudziko rokuti munyika munenge musina. Zviripo zvezvokuti chatinenge tichishaya sokutaura kwandinogara kuichiita mazuva ese kuda chisinganzwisisiki navanhu. Ndechokuti munyika chaimo chaimo kumatengi edu kuya kunogara mafuta anotinopiwa nenyika dzinobva panze kuti tigotenga kana tawana mari dzinobva panze, mafuta anenge arimo. Chinenge chiripo ndochokuti tigadzirise isusu kune zvemari kuti kana mari yavo iripo yokutenga nayo yepanze tongotenga mafuta acho.
Saka panodiwa mari pamwedzi uye muri kukwanisawo kuwana mari?
Zvemari ndiro sati riri ro basa rangu, ndopanoita sokuti kudana vanhu hatinyatsonzwisisana. Ini handisi wemari, zvokumari ndezvokuministry yefinance nereserve bank governor, ende vanogara vakataura reserve bank governor mari yavanokwanisa kunge vainayo. Vachitaura zvakare kuti mari inenge iri kuwandirwa nokuti mari yedu imwe inodiwawo pakutengawo yatingati mapasi ezvokurimisa. Inguva yokurima inoyi iye mapasi ezvokumigodhi tine nyika inoita zvemigodhi isusu, uyezve nemari inodiwa pakutengawo zvemamedicines anodiwa muzvipatara. Zvino vanhu havanyatsonzwisisa kuona kuti kushayikwa kwemafuta nemataurira andinoita vanoona sokuti vagumbo vanenge vanoenda mberi nokunyepa, nokuti mafuta havasi kumaona pamaservice station. Vanotadza kuziva kuti basa rangu inini nderokutaura nevari panze kunosuzha kwatingati kunosunza, to bring into the country that product into the country. Kana yapinda munyika product iyoyo inotongotengwa mawana mari yepanze. Mari yepanze yedu yatinoti forex ndo iri kuwandirwa.